Muzvare Coventry vaparura homwe hurumende yakanangana nekubatsira kusimudzirwa kwemabhizimusi pamwe nemibatanidzwa inotungamirirwa nevechidiki vachiti mabhizimusi anotungamirirwa nevechidiki mazhinji anga ave kuwira pasi nekuda kwekuvharwa kwakaitwa nyika kuri kukonzerwa nechirwere checovid-19 pasi rose.
In this regard, government through Ministry of Youth, Sport, Arts and Recreation has set up a relief fund of 17 million RTGS.
Nokudaro hurumende kuburikidza nebazi rezvevechidiki nemitambo yaumba homwe yemamiriyoni gumi nemanomwe madhorari maRTGS achabatsira mabhizimusi pamwe nemubatanidzwa inotungamirirwa nevechidiki senzira yekuedza kubvisa kutambura kwavo munyika yose uko kwakonzerwa nechirwere checovid-19.
Vaenderera mberi vachiti vechidiki vanenge vachida mari idzi vanofanira kuvabata paWhatsApp nezvinyorwa zvavo kana kuenda kumahofisi ebazi ravo ari matunhu avanogara sezvo vanhu vasiri kubvumidzwa kubuda mudzimba. Vatiwo vechidiki ava vachapihwa mari isingadarike zviuru zvishanu zvemadhora ari maRTGS vachiti vanenge vatadza kukwana muchirongwa chavo vachazenge vachiendeswa kune mamwe mapazi ehurumende kuti vanobatsirwa ikoko. Vati kugoverwa kuchange kuchiitwa mari idzi kuchange kuchiitwa pasina kupinzwa kwezvematongerwo enyika. Izvi zvatambirwa nemutauriri weboka revechidiki muMDC inotungamirirwa navaNelson Chamisa vaStephen Chuma avo vati zvanga zvakanaka kuti mari iyi itange kupiwa vechidiki vasina mabasa vavanoti ndivo vari kunyanya kutambura.
Patingangova nechinyunyuto pari nhau yekuti 6 months zvokera kumashure kubva zvatanga lockdown, nokuti tikatarisa isusu vechidiki mabhizimisi avo haana kurejistwa ndeaya atinoti ari informal. Zvinoreva izvo kuti chirongwa ichocho chinobva chasiya vazhinji kwazvo vechidiki vasina kuwana rubatsiro. Vatingativo vanogona kukwanisa kusvika ku70% vane mabhizimisi avo ari very informal, havakwanisi kunge vachibatsirika pamusoro pechirongwa ichocho.
Mutungamiri webato relabor economists and african democrats Muzvare Linda Masarira vatiwo hurumende yanga ichifanira kucheuka vanhu vanga vachirarama nemabasa emaoko kwete kutungamidza mberi vanhu vane mabhizimusi akapfumbira kare.
Dai vanga vatambanudza ruoko rwavo kune ruzhinji rwevechidiki kunyanyawo zvakare kune vaya vari kuputsirwa pavanga vachishandira kungava kumagaba kumahome industry kwedu nevanga vari kuita mabasa emaoko atinoti muchirungu informal sector. Nekuti vakada kutarisa mabhizinisi akanga akapfumbira kare, hapana justice yavanenge vari kuita kune vechidiki. Nekuti chinhu chiri kutirwadza isu sebato relead kuti vanhu vari kuputsirwa pavanoshandira pavanoita mabasa emaoko anoraramisa mhuri dzavo nguva ino yelockdown. Zvakare vanhu ivavo vari kufanirwa kuti vabatsirwe kuti vasogona kuzosimudzira mabhizinisi avo, nekuti kufa kwemabhizinisi avo kufa kweraramo yavo.
Muzvare Coventry vati vemabhizimusi akanangana nekurwisa chirwere checovid-19 akafanana nekugadzira sipo nemishonga inoshandiswa kugeza maoko ndivo vachakosheswa zvikuru pakupiwa kwemari iyi. Vatiwo mabhizimusi evechidiki avachapa mari mabhizimusi akanga akanyoreswa mwedzi mitanhatu nyika isati yavharwa nekuda kwechirwere checoronavhairas. Vatiwo vanhu vachapiwa mari iyi vanofanira kunge vari vanhu vane makore anobva pagumi nemasere kusvika pamakore makumi matatu nemashanu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.